Sawira, o re sei, o re kenge re Sawira. Ora ne ni Sawira.
Haiwa, zvina kundimirira musha ini mungongo.
Chi Sawira, chikunetsa.
Iko kumusha kwatikapo.
Eh,
vanhu vedu vatikasiyawo.
Machope edu aya na Florence
Tarotic. Na nhasi 00. Unobva watoshaya kuti vana vanyamunhu vatifungirei. Fanika wangoronika uyu.
Redraut yakati kuuya ine isap.
Gore rinoka. Kwakaoma kunzo.
Toita sei manje apa, Sawira.
Ini zvana ndafunga Sawira.
Eya.
Kuti toenda kusowe ramadzibaba Shinsoroje vaya.
Oh, awa, vemarasta awa.
Vekusviba kuti ndo.
Eh.
Ndanga ndafunga kuti toenda ikweyo. Vanokwanisa kumbona tionesa zviri kuitika zvatisiri kuona
munyika. All right. Aya une dama Sawira.
Mhm.
Eh, izvozvo ngatizviite.
Kana mbuva pachada mbuva ipapa.
Eh, mbuva ida kutakurwa. Ida kutakurwa mbuva uchi famba uchitsenga tsenga zvako.
Handi Sawira.
All right.
Feeling fresh, looking like a melon box. Neka pasuro ndi chiti nasi anon. Mira.
Yo.
Mamu virika, asindaka, ndangandaka, deja kuwa. I gave him my love, I gave him my heart. Ndaikute, my wana, bandingi with my pinky.
But look at us now. Look at me now.
I'm not so calm. I'm not so calm. My love is my baba. I'm not so calm. I'm not so calm. I'm not.
Tashika zvangu pa area, pasina anondiderera. Dine briefcase, neka wallet, tichipfuura pabapa na Florence. My way, shika vari murudo kukwesha na manga. Yo, we, shabari sekuru kudanana nenganga.
Waboka ndisimbisa,
zvino wazondi zvimbisa. Mwari ave newe, nevadzimu vave newe. Saka mvura yacho inonaya sei uchitamba nematate guru. Mwari ave newe, nevadzimu vave newe.
Baby, I remember uchindi bibisa. Together we could start a family. You went ahead and did it without me. Nanganda katemba, thinking you're the one for me. But now you gotta let me be.
I'm not so good. I'm not so good. My nose are mine, Baba. I'm not so good. I'm not.